nezuro chakagara mutandano weNational People's Council, so which we are is an extraordinary session. Tikatarisa mapazi ezvako tinoona kuti National People's Council ibazi rinova ndiro hombe kana tiri tatasvika kumacongresses. Zvakare tiri takabata musangano uyu mushure mekushaikirwa nemutungamiriri webato vati Mutakarengwa. Tabuda nemari kuti sinhu masoma anotevera. Nekutanga muchitevera kushaika kwakaita vati Mutakarengwa vanova mutungamiriri webato vaIsaac Mavuka, avo vanga vari National Chairperson wezapu, vachava ndivo vanobata chitaro Acting President, mutungamiriri webato, kubvira pari zvino tichienda kucongress iyo iri June muna 2020 muna August. Hapana isacongress ichaitika, asi tichamirira congress yedu yanga iripo muna 2020 waAugust. Zvakare tanga takuigadzirira season pakashaika mutungamiriri webato.
Pane zvaitwa here maererano nokuchinja vakabata zvigaro mubato renyu?
Imwe resolutioni yataita yekuti mutungamiriri wezapu wapiwa mvumo yekuti vaongorore structure yeNational Executive Council vaifananidze necabinet yatinoti hurumende iri kutonga pari zvino. Madepartments ese nemaportfolios ese afanane negovernment. Izvi zvinoitirwa kuti tikwanise kumaka government man for man, department for department, opposition party tigokwanisa kuarticulata maissues apo panoshanganisika pasingaita zvakanaka tikwanise kutaura nezvazvo pasina difficulty. Saka vapiwa mvumo yekuti vanogona kuita reshuffle kana kuti vanowedzera kana kutapudza mamembers eNational Executive zvichienderana nokuti vangani vari kudiwa kuti tifanane zvakanyanyanyanya necurrent government setup iri muZimbabwe.
Bato renyu pane zvaramborongawo here pamusoro pavaDharengwa?
Imwe resolution yataita ndeyekuti tinyorere City Council yeBulawayo kuti tikumbire mvumo kana kuti tivakumbire kuti vatichinjire mugwagwa unonzi Five-Six uyo uri pakati kati pedhorobha udaidzwe nezita ravaDharengwa. Izvi tozviitira kuti ticelebrete nokurangarira zvakare mamemories avo aranda aripo tatarisisa zvakanyanya kuti vaDharengwa vanga vari mukaarizi wemubulawo vayo. Zvakare vaDharengwa iNational Hero vachiva munhu akashanda zvakanyanyanyanya kuti vasumbure nyika inoi, vakazoshanda zvakare for development yenyika, vakashanda zvakare kuti nyika iwane rina ravo nestability. Saka makeisi ativa vaDharengwa atida tiselebrete nechiitiko chidikidiki chocho chokuti tikawanawo kana isitima chete yeMbulawayo inodaidzwa nezita ravo zvinenge zvakanaka.